Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikumi 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti somusoro Greenview vachatisimudzira saamai, ende nemaprojekti avanga vakatirongera isusu semusha tabatikana, ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani.
Muri MDC yoonekana naamai vimba itsvangirai Java kuGlenview uye kumuzinda webato iri muHarare.
Kuti inove mukwidzi wofutika iri katatu, mitengo yenyinini yamune muchitakura wano iwo at the same time vasina kwidzi rooka iri katatu, mari yavo yavanohora. Munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vava kutopararawo.
Mafuta ekufambisa dzimotokari owedzerwa mutengo zvakare, zvotyirwa nevamwe kuti zvinogona kukonzera kuti mitengo yezvinhu itange kukwira zvakanyanya. Kanzuru yeHarare yoyambira vanhu nezvekupararira kwechirwere chemanyoka kubudiriro Glenview neGlenora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vemuGlenview South vanoti kushaika kwakaita nengo yanga ichimirira nzvimbo iyi mudare reparamende, amai vimba itsvangirai Java kwasiya gwanza richanetsa kuvhara. Panguva iyo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati vachapedzisa rwendo rweshanduko rwanga rwakarichifambwa nemufi. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vaenda kumba kwaamai tsvangirai Java manheru ano kunobata maoko kuStrathaven muHarare. Kuti tinzwe zvizere nenyaya dzanga dzichiitika panyaya yerufu urwu, Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Ako Jesu anouya kutora.
Mutumbi wamai vimba itsvangirai Java awa vaiva mwana wevaimbova mutungamiriri weMDC muchakabvu Morgan Tsvangirai waendeswa kuGlenview South kuti unoonekana nevanhu vavaimirira muparamende. Vamwe vagari venzvimbo iyi vakaita samuzvare tanyaradzwa mativenga vati vabayiwa panyamanhete nekufa kwakaita amai Java awa vaivamirira muparamende sezvo vachiti vaiita mabasa akawanda ebudiriro renzvimbo yavo.
Tisagari vemuGlenview tarasikirwa zvikuru nekufa kwaita vimbai. Nekutita takatarisirawo kuti at least muGlenview zvinhu zvichachinja, kuno kumvura inogara ichienda magetsi. So tachitarisirawo kuti sezvo iye angariye angawanawo nzvimbo yekuti aite sei atoke kuno Glenview saMP, taiwanawo something at least kwaizodevelopawo.
Izvi zvatsinirwa nakanzura wenzvimbo iyi amai Gaudensia Marera.
Isu somusoro Greenview tarwadziwa ende tarasikirwa. Takatarisira kuti somusoro Greenview vachatisimudzira saamai, ende nemaprojekti avanga vakatirongera isusu semusha tabatikana, ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani. Tarwadziwa zvakanyanya semadzimai.
Vachitaura pamberi pechita chevanhu vanga vauya kuzoonekana namai Java, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati amai Java vangadai vasina kufa dai zvipatara zvemunyika zvine mishonga yakakwana.
Chimwe chinonetsawo zvipatara zvedu mishonga hazvina madeskets.
VaChamisa vaenderera mberi vachiti vachapedzisa rwendo rweshanduko kuzadzisa zvairwirwa naamai Java pamwe namushakabvu Morgan Tsvangirai. Vati chanetsa munyika ndechekuti pane nzou yapinda mumba vachireva vaEmerson Mnangagwa vavari kupomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka uye kubirira musarudzo.
Dambudziko reZimbabwe pano vimbai, nyika ina mutungamiri Because denji kane mtungamiri ine muyananisi. Denji kane mtungamiri ine munanerudo. Anoti munhingi na chamisa ndiwe mudiki ndiri murefu. Ndiri kuona zviri mberi wanoona zviri pasi. Ngati batalewo ndipa zviri pasi ndokupa zviri kudenga. Toina nenyika mberi. Zvino apuka. Vanhi apuka. Vimbai was inclusive. Morgan Changirai was inclusive. It's not a weakness to be inclusive. It's a biblical principle. Nyika itongwikana kutungamirirwa nemunhu wani. Nyika inotungamirirwa uchinzwisisa kuti vasingawirirani newe kunyanyanyanya vakawanda kudarika iwe. Vanodei.
Vashitaurawo pachiitiko ichi, murume wamai Tsvangirai Java, Apostle Batsirai Java, vatiwo kufamurawo waMwari uye vari kupembererawo upenyu hwemudzimai wavo.
We are now celebrating Tachema. Honorable Imbai is wrapped in glory, far away from all the troubles of this earth. Namwe apatiri sosu.
Muri yekwa Tsvangirai, uye yemudzimai wavo amai Susan Tsvangirai yekwa Mhundwa, dzange dziripo parufu urwu. Vamwe vauyawo, vafundisi vakawanda kubva kudzisvondo dzakasiyana siyana. Wabva kuGlenview, mutumbi wemushakabvu, waendeswa pamuzinda webato reMDC paMorgan Tsvangirai House, apo panga pazere vatsigiri veMDC nevanhuwo zvavo, apo vatauri vatsanangura mushakabvu semunhu aibatanidza vanhu. Uye aida kuti ruzhinji rweZimbabwe rugare zvakanaka, vachamisa, vakurudzira vanhu kuti vauye neuwandu hwavo mangwana, kuti varadzike amai Tsvangirai Java zvine mutsindo. Mutumbi wavo nhasi uri kurara kumba kwavo kuStrathavon, uye uchasimuka mangwana nenguva dza9 uchienda kuCity Sports Center, uko kuchaitwa munamato uchitungamirirwa naBishop Tudor Bismarck kubva nenguva dza10 kusvika na12 Masikati. Vari kutarisirwa kuradzikwa nenguva dza2 Masikati kuGlen Forest. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, bepa naure Herald rinoti Apostle Talent Chiwenga vaita njodzi yemugwagwa iyo yauraya mudzimai wavo mugwagwa weHarare Masvingo pedyo neChatsworth. Asi vachitaura neStudio 7, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati ichokwadi kuti pane njodzi yaitika panzvimbo iyi ikauraya vanhu vatatu, mumwe akakuvara akaendeswa kuchipatara. Asi vati havakwanise kutaura mazita evanhu vashaya sezvo hama dzavo dzepedyo dzisati dzaziviswa. Apostle Chiwenga, avo vanowanzoparidza muna First Street, ihama yemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Mutauriri wedare reparamende Advocate Jacob Mudenda vanoti hurumende inofanira kubhadhara mari yairi kufanira kubhadhara kuGlobal Fund kuti nyika iwane rubatsiro rwemamiriyoni mazana mana emadhora kubva kusangano iri ezvirongwa zveutano zvakanangana neHIV, rurindi nemalaria. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
VaMudenda vaudza vange vachitungamira basa rehurumende muNational Assembly nhasi vaJoram Gumbo kuti vaone kuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabhadhara mari iyi nechimbi chimbi sekuvimbisa kwavakaita mwedzi mitatu yapfuura. VaMudenda vanoti vashamisika zvikuru kuti hurumende haisati yabhadhara mari iyi sezvo vaNcube vakavimbisa dare nekunyora tsamba kuti vachabhadhara mari iyi.
No sooner was the matter raised in this house did the Honorable Minister Professor Ncube
ambotaurwa nyaya iyi muno, vamutuli Ncube vakanyora tsamba vachivimbisa kuti vachabhadhara mari iyi. Ndiri kutoshamisika kuti hapana chati chaitwa.
Nothing has transpired.
VaMudenda vataura mashoko aya mushure mokunge sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vazivisa kuti vange vabva kune mumwe musangano neUNICEF uko vanzwa kuti Zimbabwe yange isati yabhadhara mari dzayo kuGlobal Fund. Vatiwo pamusangano uyu wavaita neUNICEF vaudzwa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica ekutenga mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV nechimbi chimbi sezvo nyika yasara nemapiritsi yamashomanana uye mamwe acho akatopera.
We are running out of ARVs There are some drugs which have totally run out. That's something we really cannot afford. Urgently, we need 7 million to procure those drugs.
Tinoda $7 million kuti titenge mapiritsi aya nekuti tikasadaro zvinoreva kuti tinenge tave kutenga mapiritsi anodhura zvakanyanya.
Vatiwo Global Fund yakazvipira kuwedzera rubatsiro rwemari yainopa kuZimbabwe kusvika pamamiriyoni mazana matanhatu emadhora. Uye nyika yakatarisana nedambudziko guru kana hurumende ikatadza kubhadhara mari inodiwa kuti nyika irambe ichiwana rubatsiro kubva kuGlobal Fund. Dr. Labode vashorawo zviri kuitwa nehurumende zvekubata mutero wezvikamu zviviri kubva muzana pamari dzeGlobal Fund, uye vati izvi zviri kunze kwechisungo chenyika dzinobatsirwa neGlobal Fund chekuti mari iyi haifanirwi kubhadhara dariswa chero mutero upi zvavo. Vati nekuda kwaizvozvo vanotarisira kuti hurumende ichatara mutemo kuti zvisaitika, vachiti hurumende yakatsidza kuita izvi apo yakasangana neumwe utungamiriri weGlobal Fund. Zvichakadai, vaimbo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubhadhara mari inodiwa neGlobal Fund, vachiti mari iyi ishomasa kana pakatariswa rubatsiro ruchabva kuGlobal Fund.
Tinotikange tazotadza supply mushonga vanhu vakaita resistance vakawanda. Zvinotinesa pakuti number 1 torasikirwa neupenyu hwakawanda. Number 2 tinotanga kuchishandisa mushonga yatinoti second line treatment inodhura, uye zveinotinetsei kunwa pane first line treatment yatoshandisa zvinei. Rinova dambudziko guru, saka ndokurudzira hurumende yedu. Ndanzwa kuti pane kamari kadiki-diki kanodiwa Global Fund kuti kabhadharwe secontribution yedu yenyika kuti tiaccess mari yakawanda inosvika kuma $400 million inokwana kutenga mushonga wedu wemaARV. Zimbabwe ngaiprioritize kubhadharwa kwemari iyoyo kuGlobal Fund.
Vatiwo vanhu vakawanda vari kutambura munyika zvekuti havakwanisi kutenga maARVs, uyewo vati kunyange vae vange vaine mamedical aid vave kutarisira kuwana mapiritsi aya kuzvipatara zvehurumende, sezvo vemainsurance akawanda vave kutadza kubatsira varwere nekusamira zvakanaka kweupfumi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vanxuve negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vange vachinzi vakabatikana nebasa rehurumende. Global Fund inoda kuti nyika dzibhadharawo chikamu chemari yekurwisa HIV, tuberculosis nemalaria, ichiti izvi ndizvo zvinoita kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Pari zvino Global Fund ndiyo inotenga mishonga zvikamu makuma nomwe kubva muzana zvevanhu vanosvika miriyoni nechimwe chete nemazana matatu vanorarama neHIV munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti ongororo yavakaita pamanyoka ari kurwara nevamwe vagari vemuHarare inoratidza kuti haana chirwere chekorera kana typhoid sezvangazvotyirwa. Izvi zvinotevera kupararira kwechirwere ichi mune dzimwe nzvimbo dzemuguta reHarare. Guta iri ranga riine dambudziko rekuwanisa vanhu mvura yakachena kwenguva yakareba, asi rwendo runo nyaya yemvura yakutonyanya kuramba ichinetsa nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vati kubva svondo rapera vakaona kukwira kweuwandu hwevanhu vanga vachiita manyoka kubva kunzvimbo yeGlenview, Budiriro neGlenora. VaChonzi vati nzvimbo idzi dzanga dzisiri kuwana mvura yakachena, izvo zvaita kuti vagari vashandise mvura dzemumatsime pamwe nekuitira tsvina panze sezvo zvimbuzi zvisina mvura.
From last week, we noticed that there has been an increase in the number of diarrheal cases presenting to our units.
Kubva svondo rapera takaona kuwanda kwevanhu vanga vabatwa nemanyoka kubva kubudiriro Glenview neGlenora. Manyoka awa ari kuitika kunzvimbo dzanga dzisina mvura kwenguva inokwana vhiki. Izvi zvaya zvichiita kuti vagari vashandise mvura kubva mumatsime asina kuchengetedzwa. Ndozvatofunga kuti ndozvakakonzera dambudziko iri.
VaChonzi vakurudzira vagari kuti vafashaidze mvura pamwe nekushandisa mishonga yekuchenesa mvura vasati vaishandisa. Amai Martha Chaparadza avo varikuita manyoka vashora zvikuru kanzuro nekutadza kugadzirisa mvura dzemasuweji nenguva. Vatiwo kuchipatara chekanzuro kwavakaenda vakaona kusina imwe mishonga, uko zvitoro zvinotengesa mishonga zvichida mari yekunze.
Sewage achoka anotora nguva kuti agadzirwe kana paita best. Vanotora kana almost a week vasati vauya, ofichi tine vana, vana vanenge vachitamba panze vachikambaira vachiita sei. Then iwo tikaenda kuchipatara nenyaya yemanyoka. Tiri kunzi tengai mapiritsi kozi patakatanga taenda takanzi takangopiwa inonzi salt and sugar solution, zvikanzi mumwe mushonga munotenga nekuti hatina panapa yapera.
Mumwe mugari wekuGlenview, muzvare Joyli Nyachuru, vatiwo nguva zhinji nzvimbo yavo inenge isina mvura uye vakumbira kanzuro kuti imbovawanisa mvura mazuva ese kusvika dambudziko iri rapera.
Mvura haisi kuuya zvachose. Paplani yekanzuro Glenview yakanzi inowana mvura 5 days per week, but it's so unfortunate kuti mvura iri kuwanikwa 2 days sometimes ndokunge yatozouya. Dzimwe nguva hakutorina for 2 weeks vanhu vasina mvura inenge ichibuda pamatips.
Mutungamiriri wecommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti ongororo yavakaita kunzvimbo yeGlenview inoratidza kuti vakawanda vari kuita manyoka vana vechidiki. Vamudzingwa vatiwo vanoona sekuti kusagadziriswa kwepombi dzemvura dzetsvina dzinenge dzaputika nenguva ndiko kunogona kuva kuri kukonzera dambudziko iri.
Takatarisa tikaona kuti vana vazhinji vanga vachibatwa nedambudziko iri. Vamwe vanga vaine 2 months, vamwe vaine 10 months, nevakuruwo zvekare vanga vachibatwa nedambudziko iri. Saka vazhinji vabatikana nedambudziko iri vakaenda pazvipatara. Havana rubatsiro rukuru rwavakawana ikoko kunze kwekupuwa masachets salt and sugar solution, nekukurudzirwa kuti vanotenga mishonga yavo inovabatsira kumafamasi ari papedyo navo.
Kanzuru inoti pari zvino vanhu vanosvika 44 ndo vakashanyira zvipatara zvavo nedambudziko remanyoka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dzimotokari vamuka nhasi vachishamisika nekuona mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari idzi wakwira zvakare kuenda pamadhora mashanu nemasendi 26 emaRTGS parita repeturu, kuchitiwo dhiziri richikwira kuenda pamadhora mashanu nemasendi 9 parita iri mari yemaRTGS zvakare. Kukwira kwemutengo wemafuta uku kuri kuitika masvondo mana abva kukwira zvakare nezvikamu zviri pakati pe46 kubva muzana ne40 kubva muzana zvakare. Mutauriri wesangano remabhizimisi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti kunyange hazvo mafuta akwira mutengo havasi kuzokwidzawo mari dzinobhadharwa nevafambi pari zvino sezvo vanhu vakaremerwa nekuda kwekusakwidzwa kwemihoro yavo. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chitiko ichi pari zvino hachina kunyanyoka madzawa zhinji nenyaya yekuti pakakwira mafuta apa vanhu vakangona achikwira vachimboshamisika. Pari zvino izvi havana kukahamadzika zvakanyanyisisa, asi vakungomira kuti vaone kuti vachararama here mundima yacho iyoyi sezvo mafuta adi akwira. Kutiwo uchiti ukwidzire futi munhu anofamba ezvezvi kunyatsoona kuti anenge akaremerwa, nokuti ukaona kuti pakakwira kana kairi katatu mafuta hafu yegore, kuti inove mukwidzewo futi kairi katatu mitengo yenyinini yamune muchitakura wanhu, iwo at the same time wasina kukwidzirawo kairi katatu mari yavo yavanohora, munotoona kutoti vanhu vaya vamune muchitakura vaya vanonge vaakutopararawo.
Saka muri kureva here kuti hazvisi kuzoita kuti mukwidze mitengo yamunotakura naye vanhu?
Pari zvino izvi kuti tikwidze zvinhu zvachona hazvisi kubvumira, nenyaya yekuti even kadai ukatoona vanofamba waya waya, nokuti aiti isusu kuti pataimbovatakura waiti kana wakutsvaira mubhazi chaimu chaima wainyatsoona kuti unoona mabhodhoro ezvinwiwa zvimapepa zvechikeni ini mapepa emapaizi kuratidza kuti aiwa vanhu vafamba vachidya kana maputi. Ezvezvi unokwanisa kuti kubvira kusteni kusvika manheru unokwanisa kuona kana mapepa emazepi mairi matatu chai emaputi, kuratidza kuti vanhu vanenge vakaomerwa zvakanyanyisisa kana vari mumabhazi mavanenge vachifambawo.
Asi muri kutambiro here zvikonzero zviri kupiwa ne vari kukwidza mafuta?
Zviri kuitika ndezvekuti ezvinezvi munhu akanzi kana kuti tsvaga mari yako iwewe yekuti utenge mafuta acho. Anenge achipa mareasons ake ekuti ndaiwana sei, ndaiwana kupi, chii chaitika, aupa mareasons ake. Iwo ndofunga vanenge vanesangano ravo rokuti vakagara pasi voti aiwa tirarame ngatidi ngatiitewo mari yakati. Muri kuzoona isusu taimbove tine maassociations ekuti aigarawo pasi toti aone zvinhu zvazvaita ngatigarei pasi tiitewo mari dzakadai so. Saka munoona kuti isusu manje tinee tisingakwanise kuti isusu tivakondirore kana riri bazo rinenge rakazvimirira tichitsvaga rega mafuta hatikwanise kuti timire tivakondirore.
Zvinozokusiyai muri papi mubhizinesi renyu tichiona kuti mune yema akuburitsawo mari yakawanda yekutenga mafuta?
Kunenge kwava kupona negwa kumukwakwa nekuti vakomana vaya vanongoti vakangoona vanhu vawanda sezvakaita mabhazi zezupuko aya paanomboenda kunonwa fuel pai pai vanhu vanosara vasina chokufambisa voungana vanoita kurumbidza kuenda waya waya ndopava kuchajwa mitengo yakati yakawandisa ipapo. Muri kuzoona manje hazvisisina chimiro chokuti imari chaiyo chaiyo iri kuchajwa nekombi.
Avo vanga vari mutauriri wemasangano emabhazi anotakura vanhu vechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vachitaura vari parunare muchitungwiza makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mwana anonzi afa kuUganda nechirwere cheEbola icho chinofungidzirwa kuti akachitapurirwa kubva kuDRC uko chave negore chichiuraya vanhu. Bazi reWorld Health Organization richishanda neUganda razivisa nezverufu rwemwanakomana uyu uyo ane makore mashanu. Vanhu chiuru nemazana mashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Chagara chiri chishuwo chevana veZimbabwe vari kunze kwenyika chekuti vabvumidzwe kuva zvizvarwa zveZimbabwe panguva imwe cheteyo vave zvizvarwa zvenyika dzavagere kana kuti dual citizenship. Kunyange hazvo izvi zvichibvumidzwa mubumbiro remitemo rakanyorwa muna 2013, hurumende haisati yatora matano ekucherechedza mutemo uyu zvizere. Asi izvi zvave kuzoshanduka zvitevera danho riri kutorwa neparamende rekupa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika magwaro anozvibvumidza kuve zvizvarwa zveZimbabwe panguva imwe cheteyo zvisingarasikirwe nekodzero yazvo yekuva zvakare zvizvarwa zvenyika dzazvigere. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachimirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza veZANU-PF vanoti kutanga mwedzi unouya vachange vachitenderera vachisangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivapa magwaro aya. VaParadza vakaudza Studio 7 kuti basa iri richange richiitwa nemizinda yeZimbabwe iri kunze. Vana veZimbabwe vari kunze vagarawo vachida kupiwa kodzero dzekuvhota vari munyika dzava gere zvichireva kuti kana vapiwa magwaro aya vanenge vave nekodzero idzi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro weZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti Zidna vaIsao Mavindidze kuti tinzwe kuti vanotambira sei danho rehurumende iri.
Isu tinozvigamuchira tichifara zvikuru nokuti chinhu chatagara tichikurudzira isisi sebato, chinhu chinodikwa navanhu vazhinji vari kuno kugara kuno kudiaspora, kuti izvo vakaparirira vana veZimbabwe vakaparirira nenyika yese kwese kwese kwavari kugara. Asi izvo vachiri kufunga kumusha havana kurasa kuda kuva maZimbabwe. Ndikuva kuno kwatiri due to circumstances hatina kungouya tega. Zvino kechipiri ndechekuti inyaya yakagadzirwa muconstitution medu ikarega kusadzikiswa kwenguva yakareba. Saka tinozvigamuchira kuti pariamendi iriko iko zvino yazadzikisa chinhu chikurukuru ichi chakatarisana nesu kuno kudiaspora.
Vamwewo vari kuti zvinogona kuita kuti vanopiwa mukana wekunge vari zvizvarwa zvenyika mbiri, Zimbabwe nenyika yavagere, asi vasingazowana mukana kana kuti kodzero yekunge vachizovhota vari kunze kwenyika kwavari, munoonawo sei imi?
It's 21st things first. ichiti nano chaitwa ichi tinochigamuchira asizve zvinouya kuti nama advantages kana kwao kuti tava majuro citizens zvoreva kuti tava ma citizens enyika mbiri yechizvarwa yeZimbabwe nokwe kwese kwatiri isivari kuno ku North America. Nyaya yekuvhota inyaya yekuti vanhu vari kuno kudiaspora tofanga kutina masangano edu akadai tifambe tichitaura nehurumende kuti tione kuti zvingagadzirwa sei malogistical acho anofambiswa sei. Tinovhotera kuembassy here, tinovhotera kumastates edu atiri here, but panofanga kuva nehurukuru yatinoramba tichitaura nehurumende yedu. Vamwewo vanoti maonero okuti ko zvino zvatapuwa dual citizen somuno muamerica ukawana dual citizenship uri muamerican chero ukaenda kuzimbabwe uina mabhizimisi ikoko vanokutaxa asi vanokubvumidza zvekuvhota. Izvi zvinhu zvetofanga kutaura zvese kuti tichataxiwa here chezvishamisa sei but vanofangova nehurukuro.
Ko hatingatiwo maadvantage kana zvingabatsirawo zvikuru kuvana vezimbabwe kuti vange vaine dual citizenship?
Maadvantage ndiwo kuti isusu takauya kuno tikaita vana vedu zvino vana vedu vanongori necitizenship one. Zvino kana vava kupuwa kunyika yedu yechizvarirwa tinozvikudza tere tinozvifarira uyezve imwe advantage ndeyokuti unogona kuvhota kunyika dzako mbiri dzaunogara and une imwe advantage zvo ndeyokuti una mapasipoti maviri ugona kushandisa mapasipoti ese vanhu uchaita zvokuviga kana zvokutya kuti ndiko rikazobatwa. Saka maadvantage ese iwawo okuwana dual citizenship kuti wava nhengo yenyika mbiri maadvantage ese mabhizimisi unogona kutiseta kuzimbabwe munomu sesu ari kuno kuamerica togona kuita izvozvo. Saka zvina maadvantage akawanda zvikuru kuvane dual citizenship but wo ukatarisa on the other side iyo nyaya yandaichitaura unotaxiwa so kuamerica vane mimwe mitemo yokuti ukajoina army yeimwe nyika iwe uri muamerican unogona kurivhokerwa citizenship yako. Saka zvakangosiyana siyana but handiona sokuti maadvantage akati kurirei kudarika
izvigangona. Vanga vari sachigaro veZimbabwe Diaspora Network North America vaIsao Mavindidze vachitaura vari kuNorth Carolina muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, vakuru veZifa nechikwata cheZimbabwe Warriors icho chiri kuEgypt pari zvino kugadziriro yemakwikwi eAfcon vanoti vanotarisira kuti Zimbabwe ichaenderera mberi makundano aya. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Zimbabwe kutarisira kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubvira muna 1980 sekutaura kwamaneja wavo vaWellington Mupandare.
Tiri kutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Zimbabwe iri kuvhura makundano eAfcon aya nemutambo neEgypt musi wa21/10. Zvichakadaro, murairidzi wechikwata cheDynamos Tondera Indiraya anoti ari kushungurudzika nekushayikwa muchikwata chake kwevatambi vane chaanoti chidhimbare mumatambiro avo.
Matangira ataita mutambo wedu anga achinyatsooneka kuti vanhu havasi kuda zvekutamba mutambo. Saka zvinhu zvakadaro zvinotishungurudza zvikuru sei seteam. Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Izvi zvauya mushure mekunge Dynamos yakakundikana kukunda Manika Diamonds ndokuita mangange 0-0 mumutambo uyo dhimbare yaida kushandisa kudimbura utungamiri wechicken in kusvika pamapoints mashanu. Pari zvino Dynamos ine mapoints 10 zvokudai yakakunda Manika Diamonds yaipinda mapoints 10 aizove mapoints 5 pasi pechicken in neCapes United idzo dzakarohwa mumitambo yadzo ndokuramba dzine mapoints 22. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Tashika kumagumo echirongwa chedu musakangano kuti ku live talk tichataura nezvekuwanisa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze magwaro. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi lichumi lambili kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho engilubonayo ikuthi bona laba bayiba babusayo iba baona ama business zona lawa ama fuel iba baona ama garages athengisa ama fuel, so angiboni bele ndaba lapho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakane, ngoba kunje bona baya benefit.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla, okuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo.
Umuyi uvimbayi sangira ijava ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe, wazenza izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uchamisa. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko.
Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lephalamende unkosikazi Vimbai Tswankirai Java kuthiye isikhala esikhulu. Umtshumayeli odume ngokuchothoza urhulumente weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu abagoqela unkosikazi wakhe lomntwana ekuseni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Lokho kuhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimusi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yepetulo eyodwa ebibiza i-4 RTGS dollars 97 isekhuphuke yaya ku $5.26, kodwa amanye amagalaji ayithengisa nge $5.30. Intengo yedizili yona iqonge isuka ku $4.89 yaya ku $5.07, lanxa nje amanye amagalaji ayithengisa nge $5.12. Ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto eZimbabwe sokuyinsakavukela ngenxa yokubhidlika komnotho. Sixoxele somabhizimusi weGwanda umnumzana Volta Moyo.
Udubo lulenkane, abantu abasasebenzi, imota zitshona zisemalayinini, abantu abalamali zona lezo eziphoke ukuqanjwa. And uhlupho engilubonayo yikuthi bona laba bayiba babusayo iba baona ama business zona lawa ama fuel iba baona ama garages athengisa ama fuel, so angiboni bele ndaba lakho. Mina ngibona kungela willpower on the side of leadership ukuthi lizwe liphakame, ngoba kunje bona baya benefit. Abasela enye into abangazake bayenze eZimbabwe, ilizwe lesibalithena upside down yonke into bayenza umathanda. Akusela sifiso sokuthi bayenzela abantu, abasela sifiso sokuthi abantu baphile elizweni. Sekuyiyo iwafa wafa, ndoda yazibonela, i-survival of the fittest, olamandla nguye ozaphila. Into ezagcina ikhona but abantu abazasafa ithe singela lutho onjwadi esingela amandla ukuthi laba abakhona embusweni sibatshele ukuthi nxa lehlulekile chiyani nxa lehlulekile khulumisanani labanye abayendabo bathathe over ilizwe liye phambili likholisani nxa kunje abantu besehleka ukuphila uqanje izimali abazaziyo ukuthi abantu abalazo babe siphila abantu bakwazi ukuthi ilizwe lafa kudala kula msebenzi abantu laba asisebenzi imali zakhona zona lezo bathi siyazithola siyazithatha ngapi.
Yebo, akhwelile amafutha moyo, kodwa khona ngapha egwanda emagalajini ayatholakala yini?
Izimota zimile emalayinini katholakali nxa ebuyile yona le ivikoroni. Kukhweza lento engekho, angazi ukuthi vele i-pricing system yaleli lizwe injani, ngoba lento engekho bezawuthi ikhwelile. Yona ivele ingekho, ikhwela njani into yakhona ingekho? So kuyadingakala ukuthi ababusayo babe honest ngelizwe leli ukuthi ilizwe liye phambili liphileke abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba qiniso akusaphileki.
Kumele benzeni kahle kahle?
Kumele baqonde ukwenqabela izinto zokutshontsha lezinto ze-corruption, balandele imithetho yokurana i-economy yelizwe, balandele imithetho yonke esetshenziswa ngamanye amazwe aphumelelayo. Maybe sithathe izinto ezinjengo-import and export. Ungazithola wona kunguwe othenga kwamanye amazwe ukudlula amanye amazwe ethenga kuwe. I-economy ayisoze yancedisa abantu bakho. Kumele kuhluzisiswe, kukhangelisiswe, ingcwethi zihlalisane phansi, amapolitician aqalisane phansi kuzama ukulungisa indaba zelizwe leli. It's no longer about the party, isekuyindaba yomuntu wonke, kumbe usechurchi kumbe ungaphi. Ilizwe leli it's now unfit for human habitation ngoba kule into ongayithola efanele ukuthi umuntu aphile kiyo kumbe aphile ngayo.
Umnumzana Walter Moyo ngusomabhizimusi weGwanda. Sixoxe njalo lesizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Umnumzana Paul Ndlovu yena othi ukukhuphuka kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into engiyibonayo okwamanje efuneka edinge ukuthi abantu beZimbabwe siyayenza, abantu kabame ngokuthi mina ngisupporta leli bandla elithile, mina ngisupporta leli bandla elithile. Abantu bahlangane babe yimbumba babe munye bakhulume zwelinye ukuthi hayi, yebo, hayi, siyabonga, sesihlukumeze sokwanele. Igovernment ayizame ukuxolela abantu, kambe yona bayibhekile ithi yini into eyenzakaleli zweni lelana, ngoba phela ikufa nje kodwa lokuya. Nathi siyazama, ungacabanga manje ungazithathe i-R1,000 uthumele umuntu ekhaya uthi ayitshintshe ibe yilawo mabhondi athenga, ayisathengi lutho. Thina ngapha i-R1,000 siyadlinya ngayona. EZimbabwe awudli next nge-R1,000, sayibona. So lento le isinzima okuthi ke sidinga nje ukuthi abantu nje babambane, bazame nje ukuthi bonke mawuta. Mina nje ngendlela engibona ngakhona angisho ukuthi mhlawumbe ngigqugquzela udlame or into efana nalezo, but ngisho ukuthi umntwana ongakhali ufela emberekweni. So ukukhala kwabantu kubana bangene esitaradeni batshengisele ngokuthula, bangamoshi lutho, but batshengisele ukuthi hayi, sesizwile baba, sicela uze lathi ukukhala kwethu. Lathi siyamuza ukukhala kakhwe mayekhalela amavoti, abantu bayamvotela. Ye okwamanje abantu labo sebekhala labo ngalokho abahlangana nakho ukuthi laye akuzwe abantu abakuzwa, abantu abasebenzi, abantu emasimini abavunanga, abantu abanamali, ibhonda alilavalwe. So manje abantu bazophila njani, ngapha into ziyakhuphuka. So sowudingeke nje ukuthi abantu bonke nje babambane, bakhohlwa ukuthi mina ngwezani, ngwe-MDC, ngwezapho, but abantu bazame ukuthi bakhulume ngalokho ababhekane lakhe empilweni.
Okucunula abantu abaningi Ndlovu yikuthi behlupheka benjalo iziphathamandla zeZANU-PF ezile mali ziyazibonakalisa nje, ziyayidlalisa, zithenga lokhu lalokhuya. Sibone umeli weNembudziya edalele ephalamende umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena ethenga imota edulayo kakhulu iLamborghini, uthi uyithenge ngemali edlula i-$400,000. Umzwangedwa uyabungaphi khonaphi, uyabungasebenzi yini nxa uyathenga imota edula kangaka uhambe layo phakathi kwabantu abahluphekayo abalambileyo abangadlanga abasilela ngezinto phose zonke ezibalulekileyo empilweni?
Cabanga-ke umsakazi wami ukuthi u-MP athenge imota edula okwamagama ngaleyo ndlela, u-MP napana bazama ukubonisa thina abantu ukuthi hayi imali sinayo siyayidla sidla kini zilima.
Umnumzana Paul Ndlovu isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umtshumayeli odume ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale abantu abathathu ekuseni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi ababhubhileyo laba bagoqela umkaChiwenga lomntwana kanye lomunye ongakaziwa. Imota kaChiwenga ibhewukile yagiqika kanengi emgwaqweni osuka eMasingo usiya eHarare njalo amapholisa athi ibigijima kakhulu. UChiwenga ngokwakhe obikwa esesibhedlela njalo ulimele kakubi. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ngempela kubhubhe abantu abathathu kulingozi. Kodwa uthe ube ngeke ababethe ngamagama ngoba imideni yabo ibingakaziswa. UApostle Talent Chiwenga uthi uyisihlobo sikamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga njalo uhlala emchothoza njalo nje kuntshumayelo zakhe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa. Izakhamizi zeGlenview South eHarare zithi ukubhubha komeli wazo edale lePhalamende unkosikazi Vimbai Tswangirai Java kuchiye isikhala esikhulu esizahlupha ukuzivala ngoba ubengumuntu obekhuthele kakhulu esebenzela uZulu wesigaba sakhe. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abalandeli bebandla leMDC ekhokelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bebehlabela bekhumbula indodakazi owayengumkhokheli wayo unkosikazi Vimbai Java Tswangirai. Ekhuluma eGlenview South isabelo esasimelwa ngumuye edayele ePhalamende uChamisa uthe intsha yakuleli layo sokumele ilandele isinqumo sokuzinikela ukuletha inguquko elizweni. UChamisa uthe sesifikile isikhathi sokuthi intsha isukume itshengisele ukuze iveze ukuthi sizinzile singathatha intambo zobukhokheli njengalokho okwenziwa unkosikazi Tswangirai Java ofundele lokhu elandela amasondo kayise umuyi umnumzana Morgan Tswangirai.
Young people of Africa, this is your time. This is not just a Zimbabwean phenomenon.
Intsha ye-Afrika lesi yisikhathi senu. Akusilo dubo olusezimbabwe kuphela kodwa lolu dubo lukhona kwele South Africa, kwele Rwanda, kwele Uganda nakwele Kenya. Intsha kumele isukume ivikele izwekazi le-Afrika. Yikho uVimbai wazinikele ngoba kukini njengentsha ukuthi lizinikile njalo.
Abe-MDC kanye labezokholo babuthene emzini weGlenview South lapho abancome umsebenzi kankosikazi Tswangirai Java ongumunye wabesifazana abalutshwana abazinikela ukuphatheka kwezombusazwe. Omunye walabo abakade bezovalisa umuyi umnumzana Ngqobani Sithole umchaza njengesibonelo esihle kwabasakhulayo engasebenzisanga udumo lukayise kuqansa esibangeni akade sekuso.
Umuyi uvimbayi Tsangira iJava ube ngumuntu ongazange azame ukusebenzisa ibizo likababakhe kwezombusazwe. Wazenzela izinto zakhe, walungisa ibizo lakhe yena yedwa, ecele indoda yakhe, ecele uChamisa okhokhela ibandla le-MTC. Lokhu kusitshengisa ukuthi wayengumuntu owayelembeko, umuntu owayeziphethe, ezazela ukuthi yena uyazenzela izinto zakhe engelancedo engelamuntu angamhlupha ukuthi ebesenza izinto zakhe lezi.
Ekhuluma embuthanweni okuvalelisa umuyi umnumzana Osalo Siziba omele abatsha kubandla leli, uthe unkosikazi Vimbayi wasebenzela ubuhle bebandla lenkonzo yakhe.
Thina njengabatsha siyakubonga ngomsebenzi owenzileyo ephalamende lakumhlanganiso ye-Moving for Democratic Change lakubakhonzi benkonzo kaJesu Kristu. Sizahlala siqhubeka phambili ngenkolo yakwelizwe lankolo yokuya ezulwini. Siyabonga.
Isidumbu sikamuyi siqale sasiwa esigodlweni sebandla le-MDC eMorgan Tsvangirai House, lapho eminye imigwaqo ike yavalwa kunikezwa abakade bezovalelisa umuyi ithuba lokubuthana. Unkosikazi Vimbayi Tsvangirai ukhangelelwe ukubeka emathuneni aweGlen Forest eHarare kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhlanje sikhangela udaba lokutholiswa kwezizalwane zeZimbabwe ilungelo lokuba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhangelane elo kuhlukunyezwa kwabezombusazwe abaphikisayo lentatheli izindaba kwele Russia OVD Info Group ithi amapholisa kulelo lizwe abophe intatheli izindaba elodumo u-Alexei Navalny lamhlanje elamakhulu amane abantu abakade betshengisela esigodlweni seMoscow besola ucuku lwamapholisa. Uhlangothi olubona ngezempilakahle emhlabeni jikelele olwe-World Health Organization luthi kulomntwana osebulewe ngumkhuhlane we-Ebola kwele Uganda. Umpatintambo wezempilakahle kulelo lizwe uvikwa esithi lumntwana ngumuntu wesithathu osebulewe ilumkhuhlane phakathi kwamaviki amathathu edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe zihlaba umkhosi omkhulu ngokuphuza kokuphuma kwengwalo zokuhambisa ezamapassports. Lokhu kubikwa kubangelwa ikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Amapassports amele aphume ngokuphuthuma phakathi kosuku olulodwa kusiya kwezintathu lawo asemisiwe ngoba abehofisi ka-Registrar General bengasenelisi ukuzikhipha ngesikhathi. Ubathabile Masuku usethulelalo ludaba ngokugcweleyo.
AmaZimbabweans akhalaza ngokungaphumi kwencwadi zokuya ngaphandle kwelizwe, imbangela kuyikuswelakala kwephepha lokudindela lezingwalo. Abafuna ukuthatha eziphuma ngokuphangisa bebecetshiswa ukuba lezi sezike zamiswa ukubhadaliswa. Ukuphuza kokuphuma kwengwalo lezi sekusuke kwahlangana lesimo somnotho welizwe lesombusazwe esingamanga kuhle. Osokwenza abantu bathandabuze ukuba ngeqiniso yikuswelakala kwephepha kumbe yingabomo. Umnumzana Ndaba Zulu uthi nxa amapassport engasaphumi kuzaba nzima kuye ngoba ephila ngokuthenga ethengisa impahla zakwamanye amazwe.
Komina kuyangidanisa kakhulu ngoba kusukela khona lo ngomnyaka ophelileyo last year ngicabangela khona kubo August ni apply le passport lokela kathi sokufika isikhathi sona lesingakayithola manje ngibuya khona apho abantu laba babe lokho bebhizi besitshela ukuthi abuya kusalungiswa na hayi iproblem yakho na le yasiphambanisa kakhulu ngoba thina nje abantu avele sisebenza lapha siyasihamba sisiyadinga ezinye izinto zokuthi sikwanise ukuthi sithengise siphila kodwa mase singela lawo maphepha lawo hayi kuyasinzimela kakhulu njalo sakwazi ukuthi sizakwenza njani hayi
umnumzana Lucky Ngwenya ngomunye obefuna ukuthatha ipassport ephuma ngokuphuthuma kodwa walelwe
sesithwele nzima lapha bengifuna ukuthatha emergency passport kodwa ngizwa kuba sithi sithathe yona la E53 ukuthi iyaphuma ngawuphi umnyaka angikwazi sengithwele nzima khonapho ngifuna ukugijimela kwe-South Africa sengisele ukuthi ngiyenzeni be ngithathe imali la e-China ukwenzela ukuthi ngihambe bese ngisiyachaphula impopo mbambe yilokhu zeni kuthiwa kinama-crocodiles kodwa hayi akulunganga sibili lokhu ukuthwala nzima kangaka mina ngile mali yakhona
unkosikazi Nikiwe Sithole isakhamuzi sakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngokuphuza ukuphuma kwama-passport
uhlupho lwama-passport sokusikhathaze kakhulu ngoba ngesikhathi siwathatha ngomnyaka ophelileyo mina yami ngayithatha kungo-August ngangingayijahi kodwa kathesi sengiyijahile nxa uhamba khona ngale babe kutshela ukuthi uzabona ngemeseji uzabona ngemeseji bengasicaceli ukuthi vele kuhamba kunokuthatha indawo ngemuva ngale but kathesi besitshela ukuthi nxa uyifune uyabe uzobhukha into yabe ibhukhwa kuyini ngoba vele yona ipassport yangikhona isi-overdue
unkosikazi Nobubele Ncube ongumzali uveze ukudana okukhulu ngomumo okhona elizweni
umfana wami lapha kade ele-waiting pass i-ID yakhe ngithe nisithi ahambe ayitshintshisa ngale komsitheli bafika bamtshela ukuthi khona akula inki yokuthi bamprintele i-plastic ID osokuyikho asisakwazi ngoba khathesi izinto zeZimbabwe okuyikho asikwazi thi kuyini kanti i-inki leyo kanti yengaphi lamuhla sokuthiwa khona kula inki asebenzise le i-waiting pass ngapha esikolo babefuna naleyani i-plastic ID so anisakwazi ukuthi mina kwenziweni
uZulu ukhala ngokuphuza kwama-passport esithi kubabisela emuva ezintweni eziningi njalo abaphiwa impendulo eqondileyo ukuthi indaba lokhu kuthatha isikhathi eside kangaka iStudio 7 izamile ukukhulumisana labehofisini ebona ngokubhaliswa kwempahla labantu ku-Registrar General kodwa balile ukukhuluma ngodaba lolu bethi lubucwayi kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iqembu labahlabeleli abadabuka kuzwekazi leAfrika eleVoices from Southern Africa kumbe ivusa lene liseyiminyaka elitshumi lihlabela lingapha kwelemelika. Leli qembu lihlezi limenywa nje emcimbeni etshiyeneyo ukuyahlabela. Kuminyaka emlutshwana edluleyo leli qembu limenywe emthimbeni wokuthakazelela ukukhethwa kukamnumzana Barack Obama ukuba ngumongameli weMelika. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli waleli qembu umnumzana Mike Nguyuza.
Nkosi sikeleli Afrika, malupaka Yesu kwamulayo, izo ini tanda so yetu. Nkosi sikelela atina, nusabonayo.
Umasela mnuza nguti ikeleli, laqala njani njalo laqala nini
njoba nazi abantu baseningizimu Afrika uma badibana bathanda ukuchuba noba kusesifeni noma kusemshadweni noma lasidibana khona nje siyachuba kodwa ke ngo 2007 umeli we South Africa la eAmerica umnumzana uweli lenhlapa inesanda sakhe owashona kodwa ubaba umoyo bangumema bathi woza la uthathe abantu base South Africa ubafundise le ngoma ekuthiwa yi South African National Anthem.
Nkosi sikelele Afrika, nalupakani supano wayo, izwa imitanda so yetu.
Manje, kwakunge lula ukuthi sicule lo ngoma ngoba ishintshi.
Morena buluka sechaba sa Yesu, ofelise dintwale masenye mos.
Buluke,
ose buluke,
buluke,
ose buluke, sechaba sa Yesu, sechaba sa.
Bafage ilimi ezinye kule ngoma yenkosi sikelela, sekunesibhunu phakathi. Manje abantu abaningi bengafuni ukucula ngoba bangafuni lesibhunu, ubuhlungu bayizolo be-apartheid. Kodwa ngoba uBaba Mandela na South African government bavumile ukuthi le ngoma zihlangane, iy'ngoma zesibhunu nesiNgisi nesiSuthu nesiZulu zibe nyanda yinye, sangathi kungcono sicule nathi le ngoma ngoba ngeke ishintshe phela.
Makube njalo, makube njalo, makube njalo, kude kube ngunaphakade, kude kube ngunaphakade.
Sibheke futhi ukuthi kwamanye amazwe njengaseZambia mhlambe naseUganda bathatha inkosi sikelela bacale ngayo bafake okwabo ukuthi baphakamise amazwe wabo. Ngavuma-ke mina nabantu baseSouth Africa bavuma, sadibana safundisana, safunda ama-notes saze sakwazi ukucula. Sacula ngo-2007 nge-celebration ye-independence ngo-April yithe sacula.
Silo ini makanana, silo ini makanana, silo ini makanana, sibetu samjari maliyesh makanana, kilesh, kilesh, kilesh makanana, kilesh, kilesh, kilesh makanana, kilesh, kilesh, kilesh makanana, sibetu samjari maliyesh makanana. Silo ini makanana, sikete samujari mali. Silo ini makanana, silo ini.
Iqembule Voices of Southern Africa lizwileke lapho umkhokheli walo uMike Nguyuza obexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 bekhona pha eMelika.
Africa, 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 beautiful continent, Africa. Africa, beautiful continent. Africa, 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 Africa,
Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, beautiful continent, Africa.
Ubuhle bayo yi-Afrika, yinsingi zike lezo zigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namhla uhle kwabangela ukuthi abanye osomabhizimosi bakhuphule intengo yempahla lokudla ezitolo. Umtshumayelo odume ngokucothoza urhulumente wezanu-PF umnumzana Talent Chiwenga uwelwe yingozi yemota ebikwa ibulale umkakhe lomntwana lomunye namuhla. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.